kwezi kwezi andakona kufanana original shuri kashua chokwadi apana zikangirozi na kutika zika zvakanaka ndaona zviri mberi kwazvo mberi mberi atimborambana yoyenda patenda yaenda mberi masika rudo rusinga mberi rutsva rudo aruche mberi ndichabvunzira tasvika mberi ndikaya
Padenga.